Vamwe munyika vanoti havasi kufara nekufamba famba kuri kuita vamunangagwa vachiti kupedza mari yenyika iyo yavanoti inofanira kunge ichishandiswa kuita zvinhu zvinosimudzira magariro everuzhinji. Izvi zvatsinhirwa nemutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vatavani mwoyo avo vati mazakwatira emari ari kushandiswa navamunangagwa vachimbeya munyika dzakawanda imari inogona kugadzisa matambudziko akatarisana neveruzhinji akafanana nekushayikwa kwemagetsi, mafuta edzimotokari nezvimwe zvakadaro. Vamunangagwa vari kuNiger pari zvino uko kwavari kupinda musangano weAfrican Union.
Tiri kunyanya kutarisira nekunyunyuta kuti zvanga zvakakosha kuti vambosaudza mufambiro wakadai, zvikuru sakana nyika iri panguva yakaoma yairi. Nekuti tinoona kuti kazhinji kacho kana kuti nguva dzose vari kushandisa dutavanhu kana gondo ravanoshandisa ndorekunge vachihaya kubva kunyika yeUnited Arab Emirates, inova inotya mari zhinji dei vaifamba vachifambisa Air Zimbabwe zvaitwa kare nemukuru wenyika anga achimbovepo vaMugabe, zvaitibetsera kudzikisira mari inoshandiswa yekunze kwenyika munzendo dzisati dzaratidza kuti dzine pundutso yadzati dzatipa mose nyika. Uyezve ngavange vachigara pasi votanga vakuvandudzira zviri kuitika munyika, uyezve kuti tichawana chii mukumbeya kwakadai. Kana pasina tonyanya kukurudzira kuyanana kutaura muno munyika yeZimbabwe, zvikurusa pakati peopposition vemachechi, vanhukadzi, vematare, mastudents vanorarama neurema.
Zvataurwa navamoyo zvatsinhirwawo nemunyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC muzvare Gladys Hlatshwayo, avo vati kunze kwekuti vamunangagwa vaswere vachitenderera kune dzimwe nyika dzisina kana chadzinadzo vanofanira kushandisa vamiriri veZimbabwe vari kunyika dzavari kufambira idzi, zvinozoita kuti homwe yehurumende ichengetedzeke.
Zvinhu zvinofanira kunge zviri pamwoyo pemutungamiriri weZimbabwe pane imwe nguva, asi tiri kuona vamunangagwa vachipetsuka chaizvo nenyika dzose vachifamba-famba zvisingaenderani nemari yatinayo uye nemamiriro akaita kunze, zvikuru sei takatarisana nenyaya dzeupfumi. Isu tinoziva kuti kunyika dzakasiyana-siyana tine vamiririri vatinavo vatingati maambasadhazi pachirungu. Tinenge tichifungawo kuti mamiriro akaita kunze zvakakodzerawo kuti hurumende inge ichituma maambasadhazi kuenda kune misangano dzakasiyana-siyana dziri kuitwa pasi rino, asi zvatiri kuona hazvisirizvo. Endi tinenge tichitawo kuti hurumende iongorore mamiriro akaita upfumi, isanyanye kupfachura-pfachura upfumi hwenyika nekufamba-famba kwatiri kuona, nekuti tinoziva isu kuti pese panenge pachifambwa pane mari dzakawanda chaizvo dzinobudiswa kuitira kuti vanhu vawane zvokugara. Dzimwe dzacho ndo dzinoshandiswa kupa vendege kuti vakwanise kufamba nezvimwe zvinhu zvakadaro. Pane mari dzakawanda chaizvo dzinobuda, saka tinenge tichida kuti mari idzodzo dai dzanga dzachengetedzeswa, dai dzanga dzachengetedzwa kuti dziende kumuzvipatara, muzvikoro, kunobatsira vari kutambura nezvimwe zvinhu zvakaita saizvozvo.
Asi nhengo yeZANU PF vatapadzwa mugwadi, vati kufamba kuri kuitwa vamunangagwa vachienda kumisangano yeAfrican Union pamwe nesangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica chinhu chakakoshera nyika zvikuru, sezvo kumisangano iyi kuriko kwavanosangana nevatungamiriri venyika dzakawanda. Vamugwadi vatiwo hapana chinofamba muurongwa hwehurumende hwekuedza kugadzisa ukama hweZimbabwe nenyika dzepasi rose kana vamunangagwa vakaswera vachidziya mushana vagere munyika.
Kusikufamba uko hakusikufamba kuri kungouya makumbo kana kuri kumukira makumbo esachi. Vamunangagwa vakazvitaura musi wavo vapinda muofisi vachibva kunzvimbo yavo yerutiziro kusouth africa vachiuya kuasuma machipu zemutungamiriri wenyika ino muna 2017 muna November gore riya. Vakataura ivo kuti donzo ravachatanga kuita pamusoro pezvimwe zvose zvavachaita zvinosanganisira kurwisana necorruption war nezvimwe zvose, vachatora donzo rekuchenesa nyika inoyi kunyika dzokunze. Nekuti changada kuti vana vemuZimbabwe vazive ndechekuti kuti nyika ino ibudirire, uye kuti zvinhu zvose zvatiri kuchema nazvo, matambudziko atiri kusangana nawo anosanganisira mabasa, anosanganisira nawo yepovhati chaiyo chaiyo, ose wayanokwanisa kungodzimba chete kana tichinge takwanisa kuwana investment munyika. Ende investment inouya ne foreign currency haisi yomuno nekuti muno tinoshandisa mari yedu yakaunzwa namutubi asi akuda ma investors ekune dzimwe nyika kuti vauye vainvest muno vanawane mabasa vanawane zvose zvavanokwanisa kunge vararame nazvo nyika ino imaketiwo kune dzimwe nyika izvikangwe senyika yakanaka uyezve senzvimbo yakanaka yatinoti a good destination for investment saka ndokusaka president vachienda kose kunodikwa kuenda kune nyika dzakakosha kana kune vatungamiri vakakosha kunouya mainvestors ekune dzimwe nyika dzokunze musino vaive vakurwanda vachitora zvidzidzo zvokaitoa zviri kubatsirawo rwanda zvakaitwa navakagame kuti nyika yavo ibudirire zvamunoona rwanda yaitungamira nhasi ndo zvavari kuda kuti vaunzewo muno ukoko kwavaenda kuniger kuafrica union vakanosangana nevatungamiri variko iko ndoti nedambudziko remagetsi vakasangana nomutungamiri wenyika yekusouth africa varamaposa vachiona kuti vangabatsirana sei nebazi reescom rekusouth africa
vamugwadi vatiwo veruzhinji vachatanga kuona pundutso munzendo dzevamunangagwa munguva pfupi iri kuteverera
tingatari unonzi muno vazhinji vangaziva kana kuti vangada kuziva kuti nyika ino zvinhu zvakabata nyika inoi kana kuti industry dzakanyanyobata nyika inoi inhau dzemining muzvicherwa inhau dzeagriculture muzvirimomo saka nokuda kwaizvozvo investment inotora nguva kuti igozokwanisa kutanga kuburitsa zvibereko kuti munhu aunze mishini yake yemining munoma agotanga kuita mai zvinogona kutora kana makore maviri chaiko munhu achisati ambotanga kuita profit achizama yatinoti gestation period yeinvestment saka zvinotora nguva yakati rebei sezvinongoitawo nhumbu inotora 9 months haingazvarwe pakati kana ikazvarwa pakati vatova dambudziko because paita premi chakao saka zvibereko zvichauya asi zvibereko zvinotora time nekuti kuchinja maonero kana mafungiro evanhu vekunze pamusoro pavanga vachiita panyika inoi anotorawo nguva saka ndo saka tikuti ngatibatsiranei umwe noumwe achiisa brik apone briks zvinotaura chidhinha pamusoro pechimwe nemiwo vari kumaprivate media houses tese tichibatsira kuti tiise shoko rakanaka kunze kuti uyai kunyika yezimbabwe makasunungwa kakuya kuita mabhizinesi enyu vamutuli vachitibatsirawo vachigadzirisawo kunyaya dzemari uku kuti dzijeke so that vanouya muno munyika yezimbabwe vanouya vachiziva kuti tiri kuenda kunyika ine mari yakasununguka uye mari yatinokwanisa kushandisa zviripo yatingati zviri predictable zvinoita kuti mangwana vasaziva nedambudziko saka zvinhu zvose izvizvozvo ndo zvinoita kuti zvibatane zvopundutsa pabasa rokubatwa nomutungamiri wenyika
asi nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari gweta rinoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweafrica rehuman rights watch vadhewa mavhinga vaudza studio 7 kuti vamunangagwa vanofanira kugara pasi nemakurukota ehurumende yavo votsvaga nzira dzavangagadzirise nadzo zviri kunetsa munyika
chinoda kuti chionekwe ndechekuti vanofanira kuziva kuti munhu unonatsa kwawabva nekuti kwaunoenda usiku zviri nane kunatsa zviri kuitika kumusha kuti uchengetedza mari zhinji inoraswa vanhu vachifamba kuitira kuti ibatsire nyika chakakosha chinoita kuti zveupfumi zvezimbabwe zvibudirire kuva nerunyararo kuyanana nekugara zvakanaka kwevanhu mukati mezimbabwe ndo zvinounza vaya vane mari vachiona kuti aiwa iko zvino vanhu vezimbabwe vagere zvakanaka ndo zvinofanira kunge zviri chekutanga chinofanira kuitwa ndokusaka isu vekodzero tichikurudzira vamunangagwa nehurumende yavo kuti varemekedze kodzero dzevanhu vezimbabwe dziri mubumbiro remutemo renyika izvozvo zvakakosha ndo zvinovhura nyika kuti ive nezveupfumi zvakanaka
dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika dzinoti kubva zvavakatora masimba kubva kune vaimbo vemutungamiriri wenyika varobert mugabe vamunangagwa vaita nzendo dzakawanda kunze kwenyika asi pasina chinobatika chavati vadzoka nacho kunzendo idzi vamunangagwa vashanyira nyika zhinji dzemuafrica uye dzimwe dzakaita seswitzerland belarus azerbaijan russia qatar nedzimwe ndakamirira studio 7 muharare ndini Thomas Chiripasi.